Taka tariza mamiriro ekunze munyika medu Blessing. Kaona kuti Zimbabwe yakasangana nematambudziko ekusanaya kwakanaka kwemvura. Ende rava gore redu rechiviri tisingawani mvura yakakwana. Naizvozvo zvakasiya mhuri dzine chitsama dzinotarisirwa kunge tisvika ku2.8 million dzisina mikana kana kuti dzisingakwanisi kuwana chikafu chakakwana vachishandisa nzira dzavo vari voga. Naizvozvo zvakaoneka kuti nemaomere azvakaita panotoda rubatsiro runobva kunze. Ndosaka USAID yakatambidza World Food Program mari inoita iyo 20 million.
Mari inoshandiswa sei? Inopiwa vanhu iri mari here kana kuti vanenge vachitengerwa chikafu?
Zvirongwa zvedu zviri paviri. Pane chirongwa chinopa mhuri chikafu chinosanganisira iyo atinoti cereals kana kuti hupfu vachiwana usavi, and then dzimwe nzvimbo dzinowana mari yavanotarisirwa kuti ndo yavanichezenge vachishandisa kuti vatenge chikafu.
Rimwe dambudziko ratiri kuona ranyanyokura idambudziko rekuti vana havana chikafu chakakwana zvekuti vamwe vacho vava kutorwara kana kuti vatingati pachirungu vari malnourished. Muri kugadzirisawo sei iro dambudziko iri muchishanda nemasangano anopa vanhu rubatsira?
Tine chimwe chirongwa chikuru chatiri kuita chiri kunangana nevana vasiri kuwana chikafu chakakwana. Chirongwa ichi chinotarisa madzimai akazvitakura, chinotarisa madzimai ari kuyamisa nevana vanowana ivo chikafu chinovaka muviri. Pari zvino ongororo yatiinayo inotiudza kuti isusu vana vanosvika izvo 100,000 vari pasi pemakore 5 havana utano hwakakwana zvichikonzerwa nokushaikwa kwakanaka kwechikafu. Saka pakushanda kwatiri kuita nemasangano akaita seWFP pamwe chete neWorld Vision nechimwe chirongwa chedu chiri kushanda nesangano rinonzi iro reCNFA tiri kuwanisa vana chikafu chinovaka muviri.